Ya wangu kune msangano we pola duchangi weriko nasi msangano we ma presidents kanozi ma principals ndo wachanga wachita msangano we uya wasikuta zvokusangana vakuita zvokuita zvekuita vari online zviya zviri virtual zvokuti vanenge vachiitira pazoom izvi vari kuitira nenyaya yedenda ririko recovid kuti havakwanisi kunge vachisangana
sei musangano uyu wakakosha kuti unge uchiitwa panguva ino
vachange vaida kudiskasa zvinhu zvakawanda zvakasiyana siyana ingori nzira yavo yokusangana yekuti varambe vachikwanisa kunge vachitaura zvinhu zvavanga vagara zvichifanirwa kutaurwa neplatform ndoplatform yatingati isusu platform iri pamusoro pemamwe maplatforms ari kupolad iplatform yekuti vatungamiri vemapolitical parties vanenge vachikwanisa kumeka madecisions akawanda panyaya dzinenge dzichidiscusswa kubva kumacommittees dzimwe nguva dzinenge dzichirecommenda kuti dzizopedziswa nekumaprinciples saka ndiwo musangano uyu uchange uri iko nhasi
vamwe vanopikisa vakaita seMDC Alliance neMDCT vari kuti havaoni polad yakakosha nekudaro varora kuti nhaurirano idzi dziitwe pakati pezanupf nemapato aya kwete pasi pepolad munoti kudi
ya isusu sebato reNC hatibvumirani nenyaya iyoyo yokuti pane mapato anofungidzira kuti ivo ndo vanofanira kunge achitaura nedzavanoti hurukuro dzokuti pagadziriso zviri kunetsa muno muzimbabwe mafungiro edu isu seNC ndeyekuti mapolitical parties agara atingati ndiyo ritori dambudziko muno muzimbabwe mapolitical parties ezanu pf nemdc angagara ariko saka zvokuti titi isusu vanhu vatotofunga kuti ivo ndo dambudziko racho vanzi kwai kana vakazogara pasi ndo vangapedza dambudziko riri muno munyika zvinhu zvatisingatenderani nazvo izvozvo kunyeperana kuti kwanzi kana zanu pf nemdc zvikagara pasi ndo zvinokwanisa kugadzira nyika ino nokuti matambudziko mazhinji atikusangana nawo sevana vezimbabwe matambudziko ari kubva pamakakatana emapolitical parties iwayo ari maviri kwenguva yakareba saka isusu hatina chatinoona chatinoti kwai ndicho chingazonzi kwanzi mapolitical parties maviri aya atofungidzira kuti vana vezimbabwe ndo avanofanirwa kutobvisa vakagara pasi hapana chatoona sekuti kwai vangabudisa chinonzi kwai ndicho chingagadzirisa nyika inoyi
saka poitwa sei vamwe vachiti haivhiyiwe vamwe vachiti ngaivhiyiwe
vanoda nhaurirano ngavanguo yakakune mamwe mapolitical parties ese chii chakashata kuti nhaurirano dzingoitwa pajekerere pangazizaitwa zvokuti kwai zvinzi kwanzi aiwa handingandoda kutaura ndingori ndega handidi kutaura ndingaripo zvichiri zvenyika here kana kuti zvinenge zvatovawo zvimwe zvavo zvenyika ndezvokuti ane chake chanda kuti harangangoya akataure pane vamwe vese vanhu vese vakateerera kuti uyu ane zano rake rakati zano rake ndereyekuti zvakati kana richitambirika rotambirika risingatambiriki rotadza kutambirika nhaurirano dzokuda kuti kwanzi ngandiite ndirini nanhingi pasina vananhingi ndezvehumbimbi ndoga hazvisi zvenyika zvinhu zvisiri zvokuda zvevanhu hazvisiri zvinokwanisa kunga zvakanakira munhu wese ndosaka zvichida kuitwa muchivande
vamwe vari kutiwo kavachivasa polad kubvira zvayatanga hapana chisvinu chayabuda
kubva pakatanga polad pakabuda zvakawanda pakabuda nyaya yekuti mukatarisa muchana kuti kupolad ndiko kwakamiswa amendment number 2 yangada itwa paconstitution zvakamiswa kupolad ikoko kwatiri seNC taitotaura ichoda raiwa mutemo wenyika ufanira kunge uchichinjwa tikatarisa ikoko kupolad kwakaitwa economic summit yakaitwa yakaunza maplayers akawanda emuindustry mastakeholders akawanda aiinvolva maconsumers vese vakagarisana pasi vanhu vakatenderana kuti musangano wemhando iwo wekuti hurumende inenge iripo nemaplayers ese wanga usati wamboitwa saka chinhu chakanaka ichocho chakabva kupolad